Knacko Music.
When we say party, we want all the crosses to disappear. When we say party, we are party. Oskid, all right. Hapura gadabura, tino bote hapura gadabura. Hapura gadabura, ta ta danza yugwe. Gafara funga kuwachisa mapuro bule moese. Twaga kuva malaga masaida mawiski kunyangwe masese. Kana pane jeri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora sipi uone magic zvinoshamura zvese. Mapuro problems ese disappear. Disappear. Ndinoda kumboita happy this year. Ndatizvoni disappear. Disappear. Wanyangira munhu wasiriye. Anapa happy happy. No is pakia lula, popo bachima amarula, madola marans mapula, nasi tiri kujgamula, upasho da excuse totaleluya, nirkungo gaya preja mumedula, HKT iri kupidarula, pari papureja isindi sutarula, ndoda kufara koshikanda admiti wapamopeta kunge chigulani, matira buru esenda mapisa nemoto safaya presidenti tulani, ngabinda buru ayobondi piga jimokozo pura zuchiti skupani, satwa gena mopandira uiwanese mokwende wangu urimu ulani. Mapuro problems ese disappear. Disappear. Ndinoda kumboita happy this year. Ndatizvoni disappear. Disappear. Wanyangira munhu wasiririye. Anapa I happy happy. Happy happy. Hapura gadabura. Tinongoti hapura gadabura. Hapura gadabura. Tinongoti hapura gadabura. Handina kumbenge ndaziya. Kuti happy unotondiziya. Ndai wono chifara neva mwendo shushikana. Se uchingondisiya. But nasi wandipenza mugia. Tarisa zo itagafaria. Ndawa kufara ma window. Hakuna kwa uno inda magoni ndakia. Ukabisa ma problemu mulaifi. Panongo sara happy. Magafa hatimboda hafu chanzi tosha mura ne kepi. Kafari roka chokondo itakunge mwana arimunepi. Vaya vajaira kutora mapiki chapakuta snapi. Mapuro problems ese disappear. Disappear. Ndinoda kumboita happy this year. Ndatizvoni disappear. Disappear. Wanyangira munhu wasiririye. Anapa I happy happy.
Disappear.
Hapura gadabura.